Nyaya yeshado cabinet zvinokosha kuti gara always muchitarira kuona kuti isusu as MDC tiri bato rinoda kutonga tinozotungamirira nyika ino sei. So zvinhu zvataa tichifunga tichitarisa kuti kana taane agenda yekuti tigadzire tiite tishandure zvinhu ndepapi patinofanira kushandura zvinhu. Chokutanga tinotarisa ofisi ya president ndokuti isusu ofisi ya president inofanira kutarira five directorates. Nyaya yekutanga iri yeintelligence, nyaya yechipiri iri nyaya yeeconomic planning, nyaya yechitatu iri nyaya yekuti tichawana vatoda kusevenza navo kumapublic private partnerships, and then imwo iri nyaya yemaoveterans kuti tirikuramba tichingonetsa nenyaya yemaoveterans. The president must have a hands on focus on this issue. Then taenda panyaya yemaminista taona kuti isusu hatingangoti maministries ese ane priority, but priority iripo ndeye economy. Nyaya yekuti upfumi hwenyika hwaparara kudai hunogadziriswa sei. Then kwoyawo nyaya yekuti vese maministers avo napresident vanofanira kuva navana vanoadvisa kuti apa aita atodai vasiri vanhu vanoramba vakangotarisa nyaya dzepolitics chete, but vachitaura chokwadi kuti panoda kugadziriswa sei. Zvinotibatsira panyaya yokuti kana taakuanaunza policy toita kuadvisory group redu voongororawo kuti mapitfalls acho akamira sei, zvozotibatsira ndezvakaita sei. So ndo imwe nyaya. Then chimwe chatotarisa ndechokuti tine mastatutory bodies anoripota kuparliament. Nyaya yakapaa neZimbabwe Electoral Commission, Human Rights Commission, Gender Commission, Public Service Commission, taona zvakakodzera kuti tiallocate one of our executive members kuti aende achinoongorora kuti iroro bato iroro riri kumbosevenza sei. Maapoindiri wanoitwa vanhu vanoenda kunosevenza komisheni ikoko vanobhadharwa sei, hakuna here chikiribiri chokuti unongotora hama dzako uchingozadza, uye kana zvinhu zvemari, mari dzinofamba sei.
Muungati here vamadomo ava tingaiti ishadow cabinet yehurumende iripo yeZANU-PF?
Aiwa, tisi shadow kana kuti tinongoiti shadow cabinet nekudawo kuti zvedu tine tingori ndo vanhu hatichapa basa rokuramba vakatarira kuona kuti ZANU-PF iri kuitei. Asi chaizvo basa ravo ndorekuramba vakadzidza vachiongorora kuti tichazoita sei kana tahurumende. Hapana chokudzidza kuZANU-PF. Tingatovadzudza kuti aya mamadai nekuti iconfusion chete. Saka takuda kubvisa confusion, vanhu vazive chokwadi kuti hurumende kana yapo. Izvi ndo zvakatarika. Tichitaura nyaya yetransformation, tiri kutaura nyaya yekuti tichatadza kugadzira izvi nezvizvi kuti nyika ifambe ichienda zvakanaka.